kuratidzira kuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka vanhu vanoita mabasa avo emaoko havana kuenda pamusika. Mabhangi akaita seStandard Bank neBank ABC anga akavhara ukuwo mabhanga anga akavhura anga asina mari kupa vanhu. Izvi zvakonzera kuti vanhu vashoma vanga vauya mudhorobha vakurumidze kuenda kudzimba. Mugari wemuchinoi vaDennis Kagonye vanoti kuoma kwezvinhu munyika kwaita kuti maguta akaita sechinoi ayo anozivikanwa nekusaratidzira vataridza kuti zvinhu zvashanduka.
Inini ndiri kuti kuratidzira uku kwabudirira zvikuru. Tarisa gore ra1999 nezvaitwa gore rino, vanhu vemuchinoi vanogara vachishidzirwa, but hapanhasi varatidza kusatya kwavo, varatidza kurwadziwa kwavo. Mukatarisa mashopu mazhinji kunze kwemamajor shops akangofanana naOKNTM ndo akavhurwa, saka kungofana neholidhe zvokuti vapa vanhu vazhinji vapa vari kudzimba dzavo.
Mashoko avakagonya atsigirwa navatimoti neshambe avo vanoti kusaenda kubasa kwevanhu kuratidza kuti vanhu vaneta pamwe nekurwadziwa nemararamiro muupenyu.
Hazviratidza kuti weare tired nesituation iri paground, vanhu vari kurwadziwa, people are suffering. So it seems kuti maybe dai zvikadaro maybe we change zvizotibatsirawo.
Vana vechikoro muzvikoro zvemuchinoi vadzokera kumba sezvo muzvikoro manga musina vadzidzisi. Izvi zvinotsinhirwa nemumwe mwana anodzidza pachikoro chechikono hono.
Ende kuchikoro kwongo sina matenero, takaudzonzi nematicha kuti mangwana kusuyawo chikoro.
Asi mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wechikono hono vaClemens Matare vaenda kubasa vati nguva yashevedzerwa kuratidzira yakaipa sezvo vanhu vanenge vachitsvaka mari dzekuterera dzimba nepekushandira.
Ndechekutizo like the time yacho count date racho like nasi the 6th July, of which marenta ausi mazwano takutosvika unana 10 tichibhadhara. So of which time yatiri zvoso nasi the 6th, it means kuti tichiri muprocess yekubhadhara ngirikini marenta ausi. Samo wacho isu tutotsvagawo mari dzekuti tikwanise kupedza marenta ausi edu, so that's why tazongoti beta timbopindawo mutaun timbonoti makamira sei.
Vabatare vanoti kunyange zvavo vauya kubasa hapana chavawana sezvo vatengi vanga vari vashoma muguta.
Kuti vanhu vakawanda havanozouya kubasa, vakawanda vaterera zvakurudzirwa nevamwe kuti vasauye kubasa.
Vanoona nezvematongerwo enyika vaEmmanuel Takavarasha vanoti hurumende inofanirwa kutirimuka nezvaitika nhasi nekuti imviro mviro yemhirizhonga mune ramangwana.
Aya ndo mavambo kuratidza kuti vanhu havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende yedu. Although iwo pane zvinhu zvekuita sekunge bhoza vanhu havana kupinda mustreet, but chiripo ndechekuti havasi kufara. The next thing kana vanhu vakuzoita, the only thing vachaita violence, you know, send a message to everybody kuti izvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika isi.
Pachipatara chemuchinoi vana mukoti vakawanda havana kuenda kumabasa. Vanoziva zviri kuitika pachipatara vanoti varwere vakawanda vakaburiswa muchipatara nezuro, kwasara mawadhi maviri chete akavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.